Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina chikunguru 26/2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya. ZANU-PF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakuta musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano kuChibuku Stadium kuchitungwiza uko vaudza veruzhinji kuti Zimbabwe ichange yava nomutungamiri mutsva svondo rinouya. Vachitaura kumhomho yevanhu vaungana muChibuku Stadium kuchitungwiza, vaChamisa vati yasvika nguva yekuti zvinhu zvishanduke munyika, izvo vati zvichaitika svondo rinouya mushure mesarudzo.
Your agenda, Mr. Mnangagwa? Do you have any? 7 months, Urungo neteka ne cash. 7 months, Urungo neteka ne nyayema, thank you.
VaChamisa vaudza vanhu kuti hapana moyo murefu sezvave zvakaita vaimbove mutungamiri weMDCT muchakavhu Morgan Tsvangirai uye vayambira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvokudzvanyirira vanhu zvakapera uye hazvichaitika zvekare nekuti nguva yekuchinja zvinhu yasvika.
Signale yakamirirwa nemi ndinoiziva nekuti handei ende totofamba. Ndikangoti paivepo munoti dzepunde. Ndikangoti ndizvere munoti hongu. Saka ngavanzwisise kuti nyaya yavakaita yokuda kudzvanyirira vanhu for 38 years. This far and no further. Ini ndakasiyana namudhara Tsvangirai anga ane moyo murefu. Wangu mupfupi. Maoko aya haana kumbodeura ropa. Maoko aya haana kumboba. Maoko aya haana kumboponda. Maoko aya haana kumboita muramba tsvina. Maoko aya haana kumboita kukura hundi. Maoko aya haana kumbokutorera mari mumabhengi. This is a new Zimbabwe.
VaChamisa vativo kudzoka kweavo vakange vambobuda muMDCT vakaita savatendai biti navaWestman Nube chiratidzo chekuti MDCT ndiwo musha wevanhu wega. VaChamisa vatsanangurira vanhu pamusoro pezita rebato ravachashandisa pasarudzo.
Now we are going to be using the MDC alliance. Why? Because Tane ma alliance partners. Hama dzedu anabiti vakanga vamboenda noko vadzoka musha. Hama dzedu ana Welshman vanga vamboenda neko kumbonotsvaga tsvaga wakase achachigondora chachimona vadzoka musha. Musha ndoumwe, musha ndoumwe. Iwoyu the movement for democratic change yatiri kutungamirira imwe yakatorwa nemusikana akanga abatwa nemhepo yakamubata imhakaswa. It's a sucker. Hakuna mhakaswa inopuwa fertilizer. Muraya mutu wemuchero wenyika.
Vachamisa vati ZANU-PF yange ichida kuti varamwe sarudzo kuitira kuti igosara iri yega musarudzo. Vavimbisa mapurisa nemasoja kuti kana vakakunda musarudzo vachagara zvakadaka kupfuura zvavari pari zvino. ZANU-PF nasi yasangana nevanotengesera mumigwagwa muHarare ikavavimbisa kuti haisi kuzovadzinga panzvimbo dzavanoshandira kana ichenge yakunda musarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanotengesera mumigwagwa vaudza utungamiriri weZANU-PF wanga uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri kuti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavanotengesa nevashandi vemakanzuro ari pasi peMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, mutungamiriri wesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, avo vakabuda pachena kuti vave kutsigira ZANU-PF. Vati vanhu vane chitsama vanorarama nekutengesera mumigwagwa vave zvirema zvitevera kukuvadzwa kwavanoti vakaitwa nemapurisa emakanzuro ari pasi peMDCT. Amai Muchinguri Kashiri, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vaenda kuSouth Africa, vati hurumende ichaumba komisheni ichaongorora makanzura ose anga ari pazvigaro kubva muna 2013 kusvika pari zvino. Amai Muchinguri Kashiri vaenderera mberi vachiti hurumende ine hurongwa hwokuvaka nzvimbo dzekutengesera dzakanaka, vachiti hapana munhu achadzingwa panzvimbo yaanenge achitengesera kana ZANU-PF ikakunda musarudzo. Vachiti vachatanga vavavaka nzvimbo dzokutengesera dzakanaka vasati vatanga kubvisa vanhu munzvimbo dzavari kutengesera. Vanotengesera mumigwagwa vanogara vachinetsana nemapurisa emakanzuru ayo anenge achishanda pamwe chete nemapurisa enyika, avo vanenge vachida kuti vanotengesera mumigwagwa ava vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda vakazvimirira. VaBlessing Vava vati mashoko eZANU-PF aya ndeyekutsvaga rutsigiro chete pamberi pesarudzo, asi bato iri richizoshungurudza vanhu kana sarudzo dzapera.
Matauro avo munhu ari kutaura zvisina maturo, munhu ari kutaura zvekunyepa, nekuti munhu asinganzwisisi kuti kanzo inofunctiona sei. Zvekuti kuri kunzi kwainzi makansela anga achidzinga vanhu mumigwagwa kuti vasatengesa manyepo chaiwo, tinozviziva kuti town clerk ndiye andingati CEO wekansel, and mukarangarira even paida kuitwa mamwe matano ekuti guta redu rinenge rakachena, ZANU-PF yaishandisa vanhu ava nguva dzesarudzo kuti tengesai, asi kana sarudzo yapera taiona ZANU-PF ndo yaitumira mapurisa. Mapurisa asi ebato rimwe, asi mapurisa aishandisiwa nebato reZANU-PF kutandanisa mavhenda vachivarova kuti vasatengesa zvinhu zvomumigwagwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT amaita Peter Kumalo kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiriri webato iri vaElias Mudzuri vakaudza vanotengesera mumigwagwa mwedzi mishoma yadarika kuti bato ravo hariwirirane nekushungurudzwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika, kunyanya pamwe nemapurisa ekanzuru. VaMudzuri vakati chinofanira kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika kutanga, kwete kuti mapurisa aswere achiita hwekiti negonzo nevanotengesera mumigwagwa vanenge vachitsvaga uraramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vari kukukidza musarudzo kumagunje vakazvimiririra mushire mokudzingwa muzanu PF Dr. Godfrey Gandawa vanoti vambowanda mushure mekunge vanofungidzirwa kuti mapurisa aenda kumba kwavo runyariniriri nhasi vachida kuvasunga kana kuvaita kafira mberi. Vagandawa avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vakataura neStudio 7 mazuva mashoma apfuura vachiti havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika uye vachitungamira ZANU-PF musarudzo vaEmerson Munangagwa. Asi vagandawa vane nyaya yavari kupomerwa yekuti havana kufambisa mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF zvakanaka apo vainge vari muhurumende. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vange vari mumusangano nekudaro hatina kukwanisa kunzwa divi ravo. Vagandawa vanoti hama dzavo dzaoneswa ndondo nevanhu vange vaine pfuti vachivatsvaga kumagunje. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Gandawa.
Pane munhu wavakange vataura naye kuti vaizouya kuzonditora usiku na 2 o'clock voida neni. Saka munhu uyu paakandizivisa izvozvo ndakabva ndatoudza vanhu vekumba kwangu vanga vapepurepedi kuti ini handicharari pano ndatobva. Ini ndikabva ndatoti ndatobva. Saka vazosvika na 1:30 a.m. pamba ipapa apa vachirova madhoo vachidiwa kuti masid vatopindira mai vangu vasina kupfeka mumba. Vakapinda mumba matisi vangu vasina kupfeka vakavaraunda apo vanhu vese vakavaunganidza panze vachivabvunza kuti ari kupi abva nguvai anonyaya dzake tisakumubata vakati hatizivi. Vanhu ava vanga vari 4 ani anzi akara ari motor driver anga akagara pasteering. Vamwe vatatu vavanga vakabata futi mumwe wacho anga ari neAK-47. Saka vanetana vazovatakura vose about 6 members vepafamiri vakasiya zvivana chete zvidiki vakavaisa mumotikari yavo vakaenda navo vadhiraivha for about 2 kilometers here. Hamene zvavazofamba sei kuti vazodzoka vakavasiya pamba. Saka ini ndakanga ndataurirwa kuti havo vada kunditakura kuti vanondiuraya usiku vanhu vasingazive ndosaka ndanga ndabva pamba.
Saka varatidza here magwaro ekuratidza kuti mapurisa kana kuti hapana chavaratidza vanhu?
Hapana chavaratidza vanhu, vangoti tu CID Harare HQ ndozvaanzi ndozvavataura. Vati CID Harare HQ hapana tamba yavaratidza munhu. Vabvunzwa kuti orai tiko tikavaona kuti tichida kuti vauye kuHarare HQ kwacho vanouya kuzoona ani. Vabva varamba kutaura vakati makangoya kuHQ ikoko vanobvunza tinovaona. Saka zvinoratidza kuti chikoronyera chekuda kuuraya vanhu nokuti ndiri independent candidate.
Saka pari zvino muri kupi?
Handingataure hangu pandiri nokuti handizi kuziva urongwa hwavo kuti huri papi. Munhu atovanda asisiri paground kuti ndifambe zvakanaka nokuti handizi kuziva. Ukaona varume vadavo vakadaro vana vachitsvaka nevaekeforsezeni kuita kunge ndiri medhara kana kuti amudhirovha zvinhu zvakaoma.
Vari kukukidza musarudzo kumagunje vakazvimiririra Dr. Godfrey Gandawa vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vakawanda kunzvimbo yavasina kuda kutaura. Vari kutungamira vaongorori vesangano reAfrican Union musarudzo dzemuZimbabwe vaHeli Mariam Desalegn avo vaimbovavo mutungamiri wehurumende yeEthiopia nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. VaDesalegn vaudza mapato ose aya kuti vamwe vaongorori vesarudzo kubva kuAfrican Union vachange vari munyika kusvika musi wa14 mwedzi unouya kuti vaone mamiriro ezvinhu panopera sarudzo. Mumwe asangana navaDesalegn mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu.
Ichokwadi Blessing, nhasi mangwanani ndaita musangano na vanovaivo His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister weEthiopia. Vanga vachidaivo kuti vanzwisise kuti isu sebato MDCT inotungamirirwa naDr. Tokozani Kupe tiri kuzviona sei nyaya dzetingangoti muchirungu electoral playing field iripo kuti tiri kufara nemamirira akaita zvinhu here panyaya dzekukambeina, pane zvimingamupinyi here zvatinosangana nazvo, kunyanyanyanya panyaya yekuti tichida kuita misangano yedu nezvimwe zvakadaro, pane zvatinosangana nazvo here kunyanyanyanya nenyaya dzemidhia, tinowana here mukana wakaenzana kutiwo tinzwike pane penyuro, zvingava zvivhitivhiti kana kuti dziredhio nezvimwe zvakadaro, vachidazve kuziva ivo kuti nyaya yeZEC, Zimbabwe Electoral Commission, tinoionawo sei, tinofara here nezviri kuitwa neZEC nemabatiro ari kuita basa rekurana maelections muno munyika medu meZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Saka vanga vane mbvunzo yakawanda zvikuru yavangada kuti tipindure, tatanguva piravo itsu zviito zveduwo zvatinazvo kunyanyanyanyawo panyaya yekuti isu sebato takaita dambudziko rokuti mari yakatinetsa, nokuti patakaita kukakunetsana nevamwe vedu vataimbova navo, pakaita dambudziko iroro takapedzera takuendesana kumatare, takuendesa kumatare edzimhosva nyaya dzichiriko.
Asi mune chivimbo here kuti ivo vakaita sana AU nana SADC vanozonyora chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika, nekuti dzimwe nguva tombonzwa vachishorwawo nevamwe kuti kazhinji vanenge vachingotsigira ivo vari kutonga?
Blessing, ini zvangu handingangodi kuti tingotanga kungomhanya kushora tisati tavona kuti pamberi apa ripoti yavachapa yakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Dhokozani Kupe vaObed Gutu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makore makumi maviri apfuura, Vathian Nguyen, munda wavo une mahekta mana wakatorwa nemauto mudunhu reDelta muMyanmar, nzvimbo yaizikanwa nokutengesera pasi rose mupunga. Kutengeswa kwemupunga kwadzikira zvikuru kubva patanga kutorwa minda nemauto. Mushure mokutorerwa munda wavo, vaNguyen vakaedza kunyunyuta kuhurumende asi vakapindwa nokuchechedzerwa pamwe nokuda kusungwa. VaNguyen mumwe wevarimi vane nhoroondo dzakaburitswa neHuman Rights Watch nechinangwa chekuti pasi rose rizive nokuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nokuringwa kweupenyu hwavo. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye nezuro matare eparamende emuAmerica akatambira kuvandudzwa kwemutemo unobata Zimbabwe senzira yekukurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena uye kuita utongi hwejekerere. Mutemo uyu wakaunzwa mudare navaJeff Flake vebato reRepublican Party pamwe navaChris Coons veDemocratic Party. Mutemo uyu unoti Zimbabwe ikabata zvakanaka sarudzo pamwe nokuremekedza kodzero dzevanhu, zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodzidzana navo zvinobviswa. Blessing Zulu weStudio 7 abata Sachigare wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Paradza kuti tinzwe pamire bata ravo panyaya iyi.
Isu tiri kufadzwa zvikuru nekufunga kweAmerica kwakadaro, nekuti sarudzo idzi dzakachena iye zvinezvi tasarwa nemazuva matatu kuti tivhote, asi hakuna kana dambudziko ramambonzwa kuti kwaitika zhowe zhowe. Isu veZANU-PF ndisu tiri kutoti tinoda kuti sarudzo idzi dzifambe zvakanaka pasina kurwisana kana kuita rimwe bongozozo. Saka tinofara zvikuru nezvaita America kuti tibvisirwe zvirango zvanga zviripo izvozvo. Ndokuti munoziva vamunangagwa vakataura kuti aiwa, Zimbabwe is open for business and vari kuda munhu wese ane mari kuti auye muno muZimbabwe kuti maindustry yedu amuke.
Pane zvimwewo zvavanga vachitaura zvekuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa, nyaya dzakaita sana itaidza marava vakatsakatika vachiti vanofanira kutsvagwa vana Nabanyama nevamwe. Zvinga kwanisika here kuti zvinge zvichiitwa izvo?
But nyaya dzanaita dzamara nevamwe vari kutaura hazvinei navamunangagwa, hazvinei nesuka. Nyaya dzacho dzese idzodzo dziri kumapurisa, mapurisa ari kuongorora, ende zvaari kuongorora hatizive kuti mapurisa vasvika papi nenyaya idzodzo. Saka idzo inyaya dziri kuongororwa nemapurisa, ende hatinei nadzo isu. Inonzi muchirungu new dispensation, zvavamugabe ndezvavamugabe, isu tiri kuita zvavamunangagwa.
Mungati zvirango zvanga zvichikanganisa nyika zvakadii vaparadza?
Unoziva kuti takatambudzika kwemakore gumi nemanomwe nenyaya yezvirango izvi. Saka iye zvino pakapinda vamunangagwa kubvira November, muri kuona kuti takudyidzana nenyika dzese dzimwe dzatakanga takambomutsana nadzo, takuwirana nadzo, kana iyo America chaiyo vari kutofarawo nezvatiri kuita. Britain iri kufara, yakatotipa mari zvaunoziva 100 million. Saka tiri kufara. Zvirango izvi zvakanga zvatikanganisa, asi iye zvino zvaita kuti maindastri edu amuke.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yezanupf vakaenda nesiparadza vachitaura naBlessing Zulu vari muHarare.
Tinosangana vedu netinotambudzapo neapo kuti vanhu vanenge vachibharurana maposta kunyanya vana vadiki. But ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu, hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka. Sekutaura kwandaita, munowanawo panewo marana vana apo nepapapo, asi isusu se
apo nyika yatarisana nesarudzo nemusi wemuvhuro. Mapato ezvematongerwo enyika haana kuwirirana nokubatwa kuri kuitwa sarudzo dzacho, kunyange vari vachiti havo rwendo runo munyika muine runyararo. Asi pamukamutauro, bato rezanupf richipomerwa mhosva yokushandisa mbeu nechikafu kutsvaga rutsigiro. Asi zanupf inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wePeople's Rainbow Coalition inotungamirwa naamai Joyce Mujuru vaJefferson Chitando uye mutevedzeri wemunyori wezvomutemo muZANUPF vaFortune Chasi. Totanga kunzwa kubva kuna vaChasi.
Tinosangana vedu netinotambudzapo neapo kuti vanhu vanenge vachibharurana maposta kunyanya vana vadiki. But ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu, hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka. Sekutaura kwandaita, munowanawo panewo marana vana apo nepapapo, asi isusu seZANUPF tiri kuona kuti aiwa takabvira kudhara kukambena. Apa takungotsvaira takatarisana nekuti musi wemaelections uyu tiri kungonopinda muofisi zvakanaka, risina kushungurudzika nevamwe.
VaChitando, muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu?
Kana tichitarisa pamaelection osaamboitika, tingati pano mutsauko hawo uripo panyaya yokuti hatisi kuwana dambudziko rokuti vanhu vanorovana, hatisi kuona dambudziko rokuti iro vanhu vanonyanya kupesana nokuvengana zvakanyanya, nokukandirana matemo nokukandirana makobvu nematete. Asi pane zvinhu zvatinofanirwa kutarisa kuti izvi dai zvazvagadziriswa zvingadero zvaita sesataurwa navachati, chokuti icho nyaya yekudamburana kwamapepa hachisati chapera, chichiri chirwere chatichinacho chakazara zvikuru. Tobvakozve tozoti pane zvinhu zvatakati tinofanirwa kuti titarise. Chokutanga ndechokuti icho ini zvatikahadza semuduru remasvingo tisingazivi haidi kuna vamwe kuti nguva ino takuenda kumavhotsi ndopataona pachitanga kubuda mbeu, ndopatatanga kuona pachibuda mafetiraiza achinzi ari kupiwa. Kana tatarisa tinoona sokuti kana bato rimwe raakupa fetiraiza rava kupa mbeu, takatarisana nemazuva augwana kuverengwa pazvigunwe kuti tienda kusarudzo, tinoti aiwaka zvinenge zvava kuratidza sokuti ivote buying.
vachasi bato renyu ndofunga ndo riri kutaurwa apa ndizvo here vachitando
zvokwadi ndazviya ndio iri kupa fertilizer nguva ino
vachasi
tinangotaura pane nyaya mbiri pane nyaya yezvekurimisa poita nyaya yechikafu ndoda kutaura ndakataura nenyaya yezvekurimisa makore apfuura akawanda vanhu vanga vachichema nekuti mbeu nefertilizer zvanga zvichinonoka kusvika kuvanhu zvaizosvika mvura yanaya munhu asingazivi kuti achawana mbeu yakakwana here fertilizer yaizosvika nguva yekuti haisisina basa ichakwanisa kushandisika mumunda saka hurumende kwete misangano aya maprograms ehurumende zvinhu zvinenge zvichipiwa munhu wese kwete masupporters emusangano saka hurumende yakaiswa pressure nevanhu vese kwete vemusangano chete kuti please programu haisi kushanda mushe tiri kutowesta mbeu nezvimwe zvese mvura inenge yaenda hurumende inenge ichitofanirwa kuti tipembedze kuti this time around nenew dispensation vakwanisa kuti vange vachiunganidza mbeu nefertilizer nguva ichiripo
vachitando manzwa kakuti aya mabasa ehurumende hanzi ase ibato
aiwa ndinotenda kuti vachasi vanozviziva and hatidi kuti tikandidzane mashoko makobvu namatete vanozviziva kuti panoendwa kundogovewa fertilizer panoenda kundogovewa mbeu aiwa tinoona vachimiramira makandidheti ezanu p f tinoona pachiitazve kuti vanhu vanenge vakapfeka regalia kana zviri zvehurumende hurumende haina regalia
mutauriri wepeople rainbow coalition inotungamirwa naamai joyce mujuru vajefferson chitando vange vari parunhare kumasvingo manzwa zvekare kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzanu p f vafortune jasi vange vari parunhare muharare blessing zulu westudio 7 ange achikokera hurukuro iyi tomboenda kuna marvelous mhlanganyahuye achitiudza zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino
makadii vatereri zita rangu ndinoitwawo vimbai tsvangirai java musikana mukuru wathe late dr morgan richard tsvangirai ndiri kukwikwidzawo musarudzo ndakamirira bato reMDC Alliance riri kutungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa
zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuGlenview South mukawanikwa imi muchikunda
ndine zvakawanda zvandoda kuitira vagari vejimbo yeGlenview South Constituency ndiri kuda kusimudzira mayouth nekusimudzira madzimai mumaprojects uyezve ndinoona Glenview South iri dzvimbo yakazara mayouth asi mayouth asina mabasa saka ndozvinhu zvandakatarisirawo kusumudzira mudzvimbo yeGlenview South Constituency ndiri kudawo zvekuona service delivery yakanaka mukatarisa zvinhu zvakaita semasewage based marodhi zvinoratidza kuti hamuna service delivery yakakwana kana kuti yakanaka
mashoko api amunofunga kuti maikwanisa kutaura namuchakabvu baba venyu nepfungwa dzenyu dzekukwikwidza muGlenview South
ndosaka ndiri kuti nemashoko mashomanana musi wa30 July hande tese neuwandu hwedu tipude tifadze vatsvangirai nezvese zvavairwira uye zvavaishuvira muupenyu hwavo nemuupenyu hwemazimbabwens ese kuti tive nefree and fair election kuti tive nekusunungurwa kwakazara munyika ino yeZimbabwe
ini ndini marvelous hlanganyahuye ndiri muWashington
muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya ZANU PF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakunda musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Tashika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Uisika tisendaba kubva.